Ezi zvinotevera ongororo yakaitwa nekomiti yePremier Soccer League neFIFA iyo yakabuda nechisungo chekuti kusvikira nhandare idzi dzagadziriswa mitambo yePremier Soccer League haisi kuzotambirwamo. Nhandare idzi dzinosanganisira Rufaro Stadium iyo inoshandiswa neDynamos, Harare City neHerentals pamwe nezvikwata zvenyika zveMighty Warriors nemaYoung Warriors. Dzimwe nhandare dziri kubatwa nechisungo ichi iHamunga iyo inoshandiswa neZPC Kariba, Sakuba yeManika Diamonds, Vengere Stadium yaishandiswa neMutare City pamwe neTrojan yakanyoreswa neMushowani Stars. Zvaitika izvi zvichamanikidza zvikwata izvi kutsvaga misha mutsva. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti hapana chinokanganisa zvikwata izvi kukunda kunyange zvisiri munhandare dzazvo dzemazuva ese.
Semaexample mamwe matimu atinotoona like zvakaita vana Tottenham Hotspurs vaifanira kushandisa maground avo but vakashandisa Wembley but varikuita mabhora rekuonanidza vanhu vazhinji masupporters avo aino anoni zviafecta kazi mamwe matimu zvaia rikwanisa kuita kuti masupporters avo vacho achienda navo maground acho anonzi vatambwa avo vachiwo sabhora kamingorigura hanioni chinoafecta kuti madziwo pa homeground renyu.
Murairidzi weDynamos Lloyd Chigove anoti vari kutambira chese chinenge chauya sezvo pese pavanotamba muZimbabwe vanenge vari pamusha. FC Platinum iyo ine mukombe weleague wePSL iri kuramba ichishandisa Mandava Stadium iyo yakawanikwa yakabatana zvekutambirwa nhabvu yepamusorosoro. Zvimwe chetezvo zvichiitika kuHighlanders iyo inoshandisa Barberfield Stadium kuBulawayo neCapes United inotambira muNational Sports Stadium muHarare. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutarisirwa kutanga musi wa30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.